Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro nyamavhuvhu 21/2023. Makatirira ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC City ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri webato rinopikisa Residents Coalition for Change vaNelson Chamisa nhasi vaita musangano wavo wekupedzisira muHarare. Asi vebato reZANU PF vanoti vaChamisa havafaniri kuramba kutambira zvinenge zvabuda musarudzo. Vamwe vatsigiri vebato rinopikisa Residents Coalition for Change vanoti kumasvingo kwaberekera ingwe pamberi pesarudzo dziri kuitwa nemusi wechitatu. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rinopikisa Residents Coalition for Change kana kuti CCC vaNelson Chamisa nasi vaita musangano wavo wekupedzisira pamberi pesarudzo dziri kuitwa nemusi wechitatu paFreedom Square muHarare. Musangano uyu vapindukwa nevaive mutungamiri wenyika yeMozambique vaJoaquim Chissano uye vamwe vaongorori vesarudzo kubva kunyika dzakasiyana-siyana nemusadag. Mutori wedu wenhau Jeffrey Moyo anotipanya inotevera.
VaChamisa vaudza zviuru nezviuru zvevanhu zvaungana pamusangano uyu kuti ZANU-PF yapindwa nekutya kukuru pamberi pesarudzo idzi.
Zvino ndanchiseka nhanzwa yokuchema nekuridza mhere. Ndikatwa munochema iko veZANU-PF. Inga makangoti hatina mastructure. Inga makangoti hatina pact. Inga makangoti hatina constitution. Machemezwa nemunhu asina budget. Imi mune mazumbuko.
VaChamisa vatenda vaChissano vange vari pamusangano uyu.
You have seen President Chissano here. The first thing we have to do is to restore Zimbabwe to the family of nations. We have to go back to the Commonwealth. We have to go back to the family of the nations. We have to make sure that it's not here. Masanchez ano bamangwana ngozi mukoma napinda.
VaChamisa vatiwo vakasarudzwa havasi kuzosunga vanopikisa.
Hurumende yedu hatizoita chikara anosunga mujero nenyaya yekuti amirira munhu hapfambi. Hurumende yedu ngarufume kana MRP are not going to be in prison. Nobody is going to be arrested for politics, including ZANU-PF. In fact, if ZANU-PF people want to demonstrate, we'll give them the police, we'll give them drum majors, we'll give them trumpets to accompany them to see the president. And I will respond to them. No tear gas, no guns, no shooting of citizens. We want the dignity of the citizen to be restored. Obidare Komana!
Mumwe ataura pamusangano uyu akafadza vanhu, mudzimai wavaChamisa, amai Tobozile Chamisa. Mumwe wavatsigiri veCCC ati anoda kunzi amai wenzira vemuHarare. Vati chavari kuda chete kuvhotera vaChamisa, vachiti kuZANU-PF hakuna chakanaka chingabudako.
Ndikukurudzira kuti vanhu vavhotere vaNelson Chamisa.
Mumwe mutsigiri weTriple C asina kuda kudoma nezita. Ati iye asi kutarisira chimwe chinhu kunze kwekukunda kwebato rake reTriple C musarudzo idzi.
Ino takambozvisa kuna Mwari. Handibvira. Asi tikaona vakadaita chitsotsi chavo. Aiwa. Kana kuri kufa ndoka chichafira nepo.
Asi vaGibson nyika dzino vanoongorora nezvematongero enyika vati vachamisa vafanire kuramba zvinenge zvabuda musarudzo.
Zvine zvazvinotaridza zvingadaro kuita zviviri kana zvitatu. Chekutanga ndechekuti vachamisa vari kuzvidza atingati mainstitutions edu emuno muZimbabwe anoongorora nyaya dzejekerere resarudzo.
Ikuwo vari kukwikwidza musarudzo dzekutsvaka mumiriri weparamende kuEpworth North vakamirira bato reZANPF vataura ikandishaya vatsinirawo mashoko avanyika dzino.
My election results harambwe nemuromo. Kana ucharamba unofanira kunge wakamira pagwaro remutemo zvinotemwa nezvakarayirwa nemutemo wenyika ino. Kuti chinyuro chako chiri kukupa kuramba zvabuda musarudzo chakamira papi woenda kumatare edzimhosva kana une chinyuro.
Pamusangano wanhasi pane mwanhasi kana wechidiki aita detembo rake achikurudzira ruzhinji kuti ruvhotere vachamisa musarudzo dzemusi wechitatu.
Let's vote against plundering and looting of our national resources, our gold, our diamonds, our treasure, and just benefiting the few in the holders of power. Let's vote against a cruel, clueless leadership.
Vanhu mamirioni matanhatu nezviuru mazana matanhatu vakanyoresa kuvhota musarudzo dziri kuitwa musi wechitatu. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Jeffrey Moyo.
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 Nyamavhuvhu, Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika dzedare reparamende uye dzemakanzuru.
Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, teererai Studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani. Endai paFacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau dzedu.
Zvichakadaro, gurukota rinoona nezvemitemo vaKazembe vaburitsa mashoko mugwaro rehurumende kana kuti Government Gazette kuti nemusi wechitatu pachaitwa sarudzo rinenge riri zuva rezororo, nekudaro vanhu avaende kumabasa. Tichiri panyaya yesarudzo, vatsigiri vebato rinopikisa Citizens Coalition for Change vanoti kumasvingo kunzvimbo dzakaita seBikita, Gutu nekwaChivi kwaberekera ingwe, sezvo vari kurohwa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANUPF vachinzi vazive pekuvhotera nemusi wechitatu. Asi veZANUPF vari kuti vari kuzorwa mafuta enguruve yavasina kudya. Godfrey Mtimba anoti panyaya inotevera.
Bato reTriple C rinoti nhengo dzarosere dzakarohwa nezuro manheru kuBikita, mumwe chete kwaChivi uye vatanhatu kwaGutu munyaya dzarinoti dzine chekuita nezvematongerwo enyika. KuBikita, vaRobert Mkuwe navatasarira masadza vakasvikirwa pazvitoro zvavo panyika vakarohwa zvakaibisisa nevanonzi vatsigiri veZANPF vaiva nemotokari dzebato ravo. Vamasadza ava vakabva mazino vati vamwe vatsigiri vanomwe vakarohwawo uye vakamhangara nyaya iyi kumapurisa eBikita.
Ainda ngana akatogara pabhawa nemafesa mubhawa pangwini ndakatobva ndangosvikirwa zvikanditoda kutenga ndikatoti otherwise macustomers andit. After that ndipana akatobva ndarunza uya kunotitaurira ndipana akatoda kuti wadzimote yangu akapaka ndipana akatanga kutorohwa ipapo wa zvakaibvisisa nembhoma nemaoko chaivo zveya ndakarohwa sikere.
KuGutu South, kanzura weTriple C weward 37 vaJeffrey Tagemari vanoti ivo nevamwe vavo vashanu vari kugara makomo mushure mekurohwa nekudzingirirwa nevatsigiri venhengo dziri kumirira ZANPF musarudzo dzedare reparamende vapupura itogarepi.
Varikumirira
Triple C kuchiri Central musarudzo zvedare reparamende vapita makotosi vanoti imwe nhengo yavo paEdwin Mapamura vakamanikidza kuenda muhupoteri mushure mekurohwa zvakaipisisa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU-PF avo vakange vakavanongedzera futi mumusoro nezuro.
Saka kwakauya mota yakaburuka munhu anga akabata pfuti akavatendekera pfuti achivavhundudzira kuti vapinde mumotikari mavo. Sivo vakangotivo hai kusi kufande kupi vachibva vatiregai nditisi. Haiko zvino vakavanda chero ndingaziva kwavari handigona kuti ndikutaurirei.
Asi vatogarepi varamba mhosva yavari kupomerwa.
So nyaya yekuti maagents akanga abva akazorohwa muroti kuona kuti imastori kungonyepawo zvo. Kana munhu achienda kuelection achifila kuti ndinonoziwa kana kuti achitya fana kuzviprepare kuti adozovapa vatsigiri vake tsananguro yokuti sei takadyiwa.
Mutauriri weZANU-PF Masvingo vapipukai chiwewe vatiwo bato ravo hariiti zvemhirizhonga.
Zvino zviri pachena kuti avo vari kuita mhirizhonga vanhu vanoziva kuti hapachisina chembwa ivo vatenzi vararira mangai. Bato reZANU-PF richakunda zvine mutsindo nomusi wechitatu nokuti ibato revanhu.
Asi munyori mubazi rezvesarudzo kuTriple C muMasvingo vaGodfrey Madzikanda vanoti mhirizhonga haisi kuzotadzisa vatsigiri vavo kuvhotera shanduko musi wechitatu. Mutauriri wemapurisa muMasvingo Inspector Kudakwashe Dehwa vata vasati vanzwa nezvenyaya idzi.
Ina handisati ndamaona hangu bato aencourage kuti kana pane anenge achindarohwa pane ripoti ngaingoisa ripoti kumapurisa so that tobva taona kuferefeta ripoti yacho.
Besangano rinorwira kodzero dzevanhu Recommunity Tolerance and Reconciliation Development kana kuti CoTrad vanoti dunhu reMasvingo ndiro rine nyaya dzemhirizhonga dzakawandisa kudarika mamwe matunhu musarudzo gore rino. Ndakamirira Studio 7 muMasvingo, ndini Godfrey Mtimba.
Zvichakadaro, bepanhau reHerald rinoti muzvinafundo Stephen Chan avo vane mukurumbira zvikuru pasi rose vachidzidzisa paUniversity of London vakasungwa nezuro uye vave kupomerwa mhosva nehurumende yekuti vaida kudzidzisa vanopikisa zvechiuto kuti varwise hurumende kana vanopikisa vakakundwa musarudzo dziri kuitwa musi wechitatu. Kunyangwe vachani vachizivikanwa nekushorawo vachamisa zvakanyanya, bepanhau reHerald rave kuti chipanga mazano chavo. Vachan vanonzi vakauya munyika vachida kudzidzisa havo vanhu nezvemutambo wekarati uye vainge vakokwa navapo Danisa veJindokai Old Hararians. Bato reTriple C riri kuti mashoko ari kutaurwa neHerald ndeenhema. Mapurisa achiri kudzidzira basa gumi nemapfumbamwe pamukushi training camp iyo yaimbozikanwa nekuti Morris Depot akarova vanhu zvakaipisisa muHarare nemusi wechishanu paKopa Cabana akandwa mutirongo zvakare nhasi achimirira kunzwa mutongo wedare raMajor Street pachikumbiro chavo chekuti vapihwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba. Godwin Mangujga anoti panyaya inotevera.
Gweta remapurisa yavanomen mugiya vaudza Studio 7 kuti vari kuramba mhosva yavari kupomerwa iyi
ndiye mhirizhonga public violence kunzi vakarova vanhu mutown. Ndiyo mhosva yavetogonesva but ndiyo mhosva yatiri kuramba because nesu vatoizivo kuti mhosva yacho ndiyeya. For all we know my clients very innocent.
Vamugiya varambawo kuti mapurisa aya akasungirwa mukati meguta vachiti vazhinji vavo vakasungirwa kumukushi training camp.
Vakasungirwa mudepo, vamwe vari kunzi vakasungirwa mutown, vamwe vakasungirwa mudepo, but the correct position is maclients angu vakasungirwa mudepo. Most depo.
Mutikiti vari kuferefeta nyaya iyi vaDevson Ngesi vari kuramba kuti mapurisa aya apiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso vachiti mhosva yavakapara ihombe uye vanogona kutiza nyaya isati yatongwa. Mumbo wavo kudare vangesi vati mapurisa ya akaenda mudhorobha kunorova vanhu paCopacabana achitsiva kurohwa kwainge kwaitwa vamwe vavo vaviri vanoti Tanaka Kids Kaseke na Emo Jovo nevanhu vavainge vadenhana navo zvinonzi pavakadzoka vakawanda vakashandisa zvamboko nemboma vakakuvadza vamwe vanhu nekuputsa midziyo mukuru anoona nezvekufambiswa kwezvirongwa musangano revagari recombined Harare Residents Association vaRuben Akili vati vanotambira kusungwa kwemapurisa aya vati vanotambira kusungwa kwemapurisa akatyora mutemo aya vachiti ndo zvinofanira kuitika nguva dzese
atikati zvaitwa nevakuru vemapurisa uyezve tikati nehurumende zvokuona kuti vanhu ivava vabatwa vachive vanoendeswa pamberi pematare zvinove tingati danho rinotaridza kuti tinge tine muono wokuedza kuti munyika muende runyararo uyezve zvakare kuti vanhu vasangoisa tingati mutemo mumaoko avo uyezve izvozvo pachirungu zvino zvinodzokera pachirungu yatinoti constitutionalism kuteerwa kwebumbiro remutemo chinove chinhu chakakosha pane ino nguva
mune imwewo nyaya dare ramagistrate raenderera mberi richinzwa chikumbiro chenhengo makumi mana dzecitizens Coalition for Change, CCC, idzo dziri kuda kutongwa dzichibva kumba panyaya dziri kupomerwa. Nengo idzi kusanganisira vaGrant Moore Hakata, vari kukwikwidza musarudzo dzeparamende, vakamirira bato iri kuGlenview South, dzakasungwa nemusi wechipiri chapfuura dzichipomerwa mhosva yekukanganisa mamiriro ezvinhu kana kuti disorderly conduct apo dzaitsvaga rutsigiro rwebato ravo dzichitenderera mumigwagwa nemotokari. Nhasi dare ranzwa kubva kuvakuru vemapurisa pamakamba eHighfields neGlenview uye vachuchusi vari kupikisa chikumbiro chekuti vanhu ava vatongwe vachibva kumba kwavo zvichakadaro dare reHigh Court richanzwa mangwana nyaya yakakwidzwa kumatare nemagweta anorwira kodzero dzevanhu anoti vaArnold Tsunga vaMusa Kika naBishop Anselmo Magaya uye vaDelphin Magaya yekurambidzwa kuongorora sarudzo. Zimbabwe Lawyers for Human Rights ndiyo iri kumirira vana ava. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nyanzvi munyaya dzezveutano nemasangano anopa rubatsiro akazvimiririra ari kukurudzira hurumende yeSudan kuti ibvise zvimhingamupinyi panyaya yekuti mishonga ikwanise kupinda munyika iyi kuti vakwanisewo kurapa vanhu vari kurwara. Zvinonzi munyika iyi matanga kupararira zvinotyisa chirwere chegwirikwiti zvikuru kuvana. Chirwere ichi chinonzi chiri kuwanikwa zvakanyanya muvana vari kutiza munyika iyi vachinopotera kunyika dzakaita seSouth Sudan. Nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti nekuda kwehondo iri muSudan hadzifunge kuti nyika iyi inokwanisa kuona kuti chirwere ichi chapararira zvakadii. Asi vanopa rubatsiro vanoti zvinonetsa kuda kupinza mushonga munyika iyi, nekudaro hurumende yeSudan inofanira kurerutsa mimwe mitemo. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden nemudzimai wavo amai Jill Biden vari kutarisirwa nhasi kushanyira Maui mudunhu reHawaii kunosangana nemhuri dzevanhu vakafa nekuda kwemoto wakauraya vanhu vanodarika 110. Uwandu hwevanhu vakafa hunonzi hunogona kukwira zvakanyanya sezvo vamwe vanhu vasiri kuzivikanwa kuti vari kupi. Mukuru wesangano reZimbabwe National Traditional Healers Association kana kuti Zinata vaGeorge Kandiero vanoti varapwi ngavasungunuke havo kunowana rubatsiro kusangano ravo ari masikati machena nokuti hapana chinonyadzisa kurapwa nen'anga sezvo ariwo magariro evatema kubva pasichigare. Vakandiero vaenderera mberi vachiti bazi rezveutano riri kushanda nevarapi vechivanhu uye vanotiwo kune dzidzo yavanovana kubva kuna ana muzvinafundo vezveutano avo vanoshanda nemayunivhesiti izvo zviri kuvandudza marapiro avanoita. Mutori wedu wenhau Ropafadzo Mapimidze anoti panyaya inotevera.
Mutungamiri weZinata vaGeorge Kandiero vanoti vanombopangana mazano navana chiremba vari mubazi rezveutano mukuedza kwavo kubatsira varwere.
85% yevanhu vedu vanoenda kuchiwanu for one reason or another during their lifetime. Ongororo yakaitwa neWHO zvinoratidza kuti isusu sevarapi vechivanhu tine chikamu chihombe chatiri kubatsira muraramo yeutano wevanhu vedu. Zvinoda kuti zvikosheswe uye zvitsigirwe zvienderere mberi chiramba zvichibatsira vanhu vedu zvisaitwe chiwanzi asi kuti tirambe tichiita kuti tangane newe wacho vanonzi tiri vari Western Trade.
Vakandiero vanoti ongororo yakaitwa iyi ndiyo yakazopa simba hurumende kuti kuumbwe sangano reZinata sezvo n'anga dzaibatsirika zvakanyanya nemishonga yechivanhu. Vaendera mberi vachiti kwave nechikoro chinodzidzisa kurapa nemishonga yechivanhu zvinochengete zanaka yevatema.
Tane mishonga yedu yakuya matablets nemacapsule. Tine chikoro chiripo chetraditional medicine chekuti munhu anogona kutowana state. Chikoro ichi chinobatanidzira even vari kunze vanodawo zvekurapa, vanoda kudzidzira kurapa. Tine maprofesa vari kuuniversity vanouya kutibatsirawo pazvidzidzo.
Mukuru weZimbabwe National Practitioners Association Bishop Cuthbert Nyaruvende vatsinirawo uye vakakurudzira hurumende kuti ichengetedze mishonga yechi vanhu yavati inhaka yevatema kuti isapambwe nevabva kure avo vanoishandisa kugadzira mapiritsi asi vana vevhu vasina chavanowana kubva mazviri.
Dambudziko ratiri kuita nderekuti mishonga yedu mizhinji iri kubiwa yakaita sana zumbani miringa iyoyo yembaiba tree inobiwa ichiendwa nayo kunana South Arabia ichiendwa nayo kana vachinoishandisa nokuti inorapa ende tinoziva kuti mishonga iyoyo ndiyo inogadziriswa mapiritsi zvakare. Saka hapana chekutya. Kune vamwe vane sisimu yekutaura kuti tishandise mishonga asi mapiritsi vachinwa anobva pamiti yedu iyoyo.
Muna kukadzi gore rino mutevedzeri wegurukota rezveutano Dr. John Mangwiro akaita musangano nemasangano anomirira maprofita n'anga nevarapi vechivanhu vakavakurudzira kuti vakurumidze kuendesa vamwe varwere kuzvipatara zvikuru vaye vane shuga nemamwe matenda anoda majekiseni nehunyanzvi hwepamusoro. Dr. Mangwiro vakaendera mberi vachiti donzo rekurapa nderekuraramisa munhu nokudaro zvakakosha kutsvaga nzira dzokudzivirira njodzi yekurasikirwa neupenyu hwemurwere.
Kune mutemo chapter 2714 yakabva kudare reparamende guru renyika kuti zvinokodzera kuti vari kutirapa ava pange paine boka rinezenge richitarira kuti vanhu ava vari kuteedzera mutemo here wakatarwa kuitira kuti varwere nevanhu vemuZimbabwe vasaiswe mutsaona nenhubu dzimwe dzinogona kunge dziri mumapako mumapapto imomo. Chiripo ndechekuti tinoda kuti tiyeuchidzane, ndo zvakanyanya kuti upenyu hwevanhu hunokosha. Takumbirisa zvekuti vanenge vada kuti vari kuita izvi vanofanira kunge vaine zvinhu zvekutarira kucheka munhu kuti haana BP yakakwira here, haana shuga yakakwira here, haasi kupisa miri here uyezve ari kufema zvakanaka here.
Muna 2020 hurumende yakadzika mutemo wetraditional medical practitioners act uyo unoomba kanzuru inoongorora mashandisirwo emishonga yechinyakare kana kuti traditional medical Medical Practitioners Council. Mutemo uyu unosungira vanoita mabasa aya kuti vanyorese zviri pamutemo. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndine ropafadzo mapinitsi.
Munau dzemitambo, nabvu yevakaremara amputee football muZimbabwe iri kusimukira zvakanyanya mune avo vakashaiswa mukana wekutamba nabvu pasi peZifa, CAF neFIFA nenyaya yemamiriro akaita miviri yavo. Michael Kariati anoti panyaya inotevera.
Mukuru weZimbabwe Amputee Football Federation vaRobert Lee Gimsarafu vanoti mutambo uyu uri kugamuchirwa zvakasimba uye zvine mufaro mune avo vakashaiswa mukana wekutamba nhabvu pasi peZifa nemhaka yemamiriro emiviri yavo.
Mutambo uyu uri kugamuchirwa zvakanyanya munyika yose, asi uri kunyanya kugamuchirwa neavo vane disabilities vaitadza kutamba bhora pasi pemitambo yeFIFA rules of the game. Amputee football ine ma rules of the game akasiyana ne manormal rules atinoziva the FIFA rules of game, zvekuti vakaremara vanokwanisa kutamba mutambo uyu zvisina dambudziko. Vatambi vari kufara chose.
Vanoti vari kutarisira kuti panosvika makundano e-2026 World Cup Amputee Football inenge yave kutambwa nyika yese sezviri kungoitwa nhabvu pasi peZifa.
Tichaenda kuEgypt muna April 2024 kuma World Cup qualifiers kumutambo uchatambwa ikoko, uye tinotarisira kuti kana takunda tichanotamba ku World Cup muna 2026. Asi tisatasvika kwese ikoko, tinoda kuviva nechishokwadi chekuti munhu wese ari maprovinces nemadistricts eZimbabwe mutambo uyu uchange wasvika kwavari.
Mutsigiri wemutambo uyu vakuda mapira vanoti budiriro yaitika mumutambo uyu inofadza zvikuru, asi wave kuda kuramba uchitsigirwa kusvika Zimbabwe yasvika kana ku World Cup.
Budiriro yaita mutambo weAmputee Football ibudiriro yakanaka zvekuti, ende tikufanira kuramba tichikurudzira kuda support yedu zvikuru, tirambe tichisimudzirana zviende kumberi tigumisirewo tiri kuma World Cup tichitambawo.
Amputee Football inotambwa nechikwata chevatambi vanomwe vakadimbuka makumbo kana ruoko, asi vachikwanisa kushandisa zvibatiso kana kuti makrachis. Nhabvu iyi haisi pasi pesangano renhabvu reZifa, asi pasi peZimbabwe Paralympic Association, iyo inotungamira masangano emitambo evakaremara munyika.
Takatonyoresa neZimbabwe National Paralympic Committee inoshanda iri pasi peSRC, tikanyoresawo zvakare neConfederation of African Amputee Football, CAF, uye neWorld Amputee Football Federation. ZIFA haigavheni zvayo amputee football, ende haisitombori member yeWorld Amputee Football Federation, inova international governing body yeamputee football.
Chikwata cheZimbabwe mwedzi unouya chiri kutamba makundano eAfrica Paralympic Games umo chiri mugungano regroup A ne Cameroon, Ghana pamwe ne Tanzania. Murairidzi wechikwata cheZimbabwe ichi Paul Madziva anoti nhasi chaiye vanga vari mugadziriro uyezve vachiona zvivhitikiti zvezvikwata zvavari kuzosangana nazvo.
Tenge tichitamba tichigadzirira mutambo iyi kwenguva yakareba, apo takamboona vakomana tichasangana navo vekuTanzania. Takaongororawo mavhidhiyo avo, matambiro avanoita, nekuti vetiri kutamba navo vekuTanzania vanga vari mutambo ikwenguva yakareba.
Makundano aya ane zvikwata gumi nezviviri. Semasangano ese emitambo munyika, vamusarafu vanoti vari kusangana nematambudziko akati wandei anoda kugadziriswa, kusanganisira kushayikwa kwemari yakakwana yekushandisa zvirongwa zvavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu cheLife Talk na 8 PM nasi tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyika. Kwasara mazuva maviri chete kuti vanhu vasarudze mutungamiri wenyika, nhengo dzedare reparamende pamwe nemakanzura matsva. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Sezo nguwa edi apera, regaiti mbotari saa msure na ushakare. Mutungamiri webato rinopikisa RCCC Vanelson Chamisa vaita musangano wavo wekugumisira muHarare vachiti vachakunda musarudzo. Asi veZANU PF vanotiwo vachamisa vanofanirawo kutambira sarudzo vakakundwa. Tasuka kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu Dr. Yamina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Soko isika tisenda bakuvi